Rudo irorwa. Taka patese mumataka, pataka tangira tijikuza makata, baby. Pandari wanda mumashanga, tijikuta emira kutendisa onegwe na daddy. Aho sandisiye, nekuti kwa takava kure, ye. Usache uke kumashure, jimbo uye nikubabure. Ndiye kandi nonzwa kutya, uya pechko neni tukurukure, ye. Chondela kumashure, uchiti slide, birire nikure, ye. Shakatanga sema fani, kiri kumusha pataka sanga na mubani. Uchifuza mumbe mbiri nembuzi wani. Nika kuta unza ni chiti ndine plani. Ukati minduru icha uya. After 2 months nika kumirira. Kumakura nda uya. Usinga ndipe chance. Nika mbogu chemira. Wataka pati nuku ziva ziriva diri. Bata ingube slai pasina mbiri. Aunda kunditira gauru kanda maviri. Loru dorwe chokwa dindi soja jiri. Usandisiye, nekuti kwa takava kure, ye. Usache uke kumashure, jimbo uye nikubabure. Ndiye kandi nonzwa kutya, uya pechko neni tukurukure, ye. Chondela kumashure, uchiti slide, birire nikure, ye. Wakure wapinda mutauni, auna kumagisa bodo kutora unu weku plus 44. Pane chimwe chinu wani, andi diti chaye mapotondo dazwi taurwe loud pa microphone. Kuti wakutora na, kanu waka ungana, gosha. Mabere give a dugo nzwana na uchave maive vana. Juripa mtembo we maereda, kuchata kwa slai na babra. Usandisiye, nekuti kwa takava kure, ye. Usache uke kumashure, jimbo uye nikubabure. Ndiye kandi nonzwa kutya, uya pechko neni tukurukure, ye. Chondela kumashure, uchiti slide, birire nikure, ye. Usache uke kumashure, jimbo uye nikubabure. Ndiye kandi nonzwa kutya, uya pechko neni tukurukure, ye. Chondela kumashure, uchiti slide, birire nikure, ye.